Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri muti wechishanu 28 kugombi 2023 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mambo Muswati vechitatu vekuEswatini vanotarisirwa nhasi kuvhura zviri pamutemo musika weZimbabwe International Trade Fair. Sangano rinomirira vatyairi veZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinoti deno hurumende nenyika dzemusadhak dzapindira mukubatwa kuri kuitwa vatyairi vemagonyeti munyika yeDemocratic Republic of Congo. Rimwe bato rezvematongerwo enyika rinonzi Free Zimbabwe Congress Party rakaparurwa mudunhu reMaryland muno muAmerica nemusi wechitatu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weEswatini Mambo Muswati vechitatu vanotarisirwa nhasi kuvhura zviri pamutemo musika weZimbabwe International Trade Fair muBulawayo. Mambo Muswati vakasvika muHarare nechitatu manheru vachibva kumusangano weTransform Africa Summit kuVictoria Falls uyo wakapindwa nevatungamiri venyika kusanganisira vaEmmerson Mnangagwa pamwe navaPaul Kagame vekuRwanda. Kukokwa kwamambo Muswati nehurumende yavaMnangagwa kwakashoropodzwa zvikuru nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition iro rinopomera mambo Muswati mhosva yekutonga nedemo. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure kuti tinzwe kuti sangano ravo rine matanho arichatora here nhasi.
Vashoma ava vaakuita madiro adzo china vanongoti chavafunga ndochavanoita. Havana hanya kuti zvinotyora kodzero dzevanhu here, havana hanya kuti hazvienderane nemasada guidelines here, havana hanya hazvinei nebumbiro remutemo here. Vanongoti isu tiri ana chatagwinyira kana tati vamusvati vanouya vanouya. Isu semacitizens tinoramba tichitarisa tichiti yanyaya yekuti isu tikasatora simba chiri dzorera kuvanhu. Zvinoreva kuti vashoma vanoramba vachiita zvavanoda vachiuyisa shamwari dzavo dzisina hanya nekodzero dzevanhu munyika. Iyeino iri nyika ine constitution inosimudzira kodzero dzevanhu. Saka hongu tinoramba tichisumwa kuti kuuya kwavamuswati kwaitwa vanhu vasingadi asi kwaitwa nevanhu vakaisa Zimbabwe muhomwe yavo.
Nekugunun'una kwamuri kuita uku sesangano, tingaona here nhengo dzenyu dzichiratidzira pachange vamuswati vave kuvhura ZITF zviri pamutemo?
Kupondwa kwakaitwa vanhu vakawanda, kuiswa kumajere kwakaitwa vanhu vakawanda, kushungurudza kwakaitwa vanhu vakawanda, kwaita kuti vatye kurarama munyika yavo, vatye kudifenda marights avo, zvaita kuti vashoma vanotonga vakaisa nyika muhomwe yavo varambe vachiwedzera vachienderera kumbunyikidza vana veZimbabwe vachiziva kuti pari zvino havana zvavanoitwa. Tiri bishi rekuramba tichirangaridza vana veZimbabwe kuti simba iri rekutonga nyika harisi mumaoko evashoma, riri mumaoko enyu. Batanai muungane muti Zimbabwe inotongwa ichishandiswa constitution. Kana tasvika pasteji yekuti vazhinji vaakudzwisisa nyaya iyi, hawongu kuratidzira kuchaitwa. Kuchaitwa ende kuchaitwa kukadzora kodzero dzevanhu dzichidzoka kuvanhu, simba richibva kuvatongi richidzoka kuvanhu.
Asi iko kugunun'una kwamuri kuita uko kunosiya papi ukama hweZimbabwe neEswatini?
Tinotura mashoko ekuti vamuswati havadiwe muZimbabwe nemacitizens emuZimbabwe. Tiri kusimbisa ukama hwedu nema citizens ekuSwaziland vari kudzvanyirwa sesu vari kubirwa sesu vari kupondwa sesu tichiti rimwe zuva ticharamba tichiwedzera simba redu revanhu kuti sevanhu tidzore simba redu kubva kumastates anodzvanyirira ridzoke kwatiri kuvanhu kana rasimba radzoka kuvanhu kudzidzara kwedu neSwaziland kuchazoke kuchienderera mberi kwakunobatsira macitizens ekuSwaziland nemacitizens ekuZimbabwe pari zvino kwavanoti kudyidzana kudyidzana kwavo vanotonga kusinene kudyidzana kwevanotongwa zvazongoreva ndezvekuti ukama hwakanaka hwavamunanga kwana vamuswati haubatsiri vanhu vekuSwaziland haubatsiri vekuZimbabwe unobatsira homwe dzavo dzisingazare nematumbu avo asingaguti
avo vanga vari mutauriri wecrisis in Zimbabwe coalition vaobed masaraure vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7 sangano rinomirira vatyairi vemarori mabhazi makombi nematekisi anoshandira munyika nemudunhu resadak reZimbabwe Union of Drivers and Conductors kana kuti ZUDAC rinoti dene hurumende nenyika dzemusadak dzapindira mukubatwa kuri kuitwa vatyairi vemagonyeti munyika yeDemocratic Republic of Congo. Mutungamiri weZUDAC vaFrederick Maguraminga vaudza Studio 7 kuti vatyairi havasi kubatwa zvakanaka muDRC vachiti mari dzepamabhodha kupaka magonyeti nezvimwe dzinokwidzwa pasina kuzivisa makambani izvo zvinokonzera kuti vatyairi vazvionere vari kunze kwenyika.
Ya, isu seboka hatifari nezvinoitwa kuDRC. kuDRC hakuna kutanga kuitwa zvinhu zvakadai nhasi. Zvinhu zvavo kana vachiita havape manotisi. Izvozvo izvi vakakwidza mari dzemasikani dzaakuma 100 US. Dhiraivha achibva uko anouya akarongerwa mari izvozvo zvinenge zvisingazivikanwa. Then paanouya anosikuita stranded neload. Maparking esave kuti $30 pazuva. Hasatambona zvinhu zvakadaro so kuti vari kuzviwanepi. Hatizvitarisiri izvo. Vanongokwidza ende havape notisi kuvaridzi vematrucks. Havagare kana meeting. Vanongoita zvinhu zvavafunga kungoda kuwana pekubatsira vanhu nekuti vanhu vanenge vava munyika yavo hazvina kunaka.
Saka moita sei nenyaya iyi vaMaguraminga?
Tinotarisira kuti SADAC inofanira kuseta mitemo inotevedzerwa nenyika dzose maringe nezvekufambiswa kwezvinhu kana kuti kweupfumi mukati meregion yeSADAC. Ane zvinenge achikora mutemo anenge achisangana nechi neshamu. Zvinhu zvese izvi zvinozongobata madrivers akugara kuti yarese kwenguva refu. Vakurwarirako ende matambudziko esai vamwe vanoti abudira basa zvakaoma vanhu vari kutambudzika.
Pane zviri kuitwa nesangano renyu here pamusoro penyaya iyi?
Tinotsvaya nguva zhinji kwayo kuudza maembasi kunyora matsamba but hakuna havachinje vanhu vekuDRC. Saka tiri kutarisira kuti varidzi venyika vanotungamiri nyika vatungamiri vemusadak mapurezidendi ose kana kuti maministers eindustry and commerce kana kuti etransport vambogara pasi vamboona kuti zvinhu zvingagadzirwe sei uye zvinganake sei. Otherwise madrivers anoramba achingotambudzika pasina anonzwa.
Mutungamiri weZUDAC vaFrederick Maguraminga vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata munyori mubazi rezvekufambiswa kwezvinhu vaTedius Chinyanga kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti uwandu hwevanhu vakafa mutsaona yebhazi rekwaZebra Cross yakaitika mumugwagwa pakati peMutare neMasvingo wasvika pagumi nevana kana kuti 14. Mukuziya nezvenyaya iyi Evans Zininga abata mukuru wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath kuti tunze pamire sangano ravo.
Isu sesangano rePassengers Association of Zimbabwe tiri kukurudzira vana muzvina bhizinisi varidzi vemabhazi kuti vawanise vashandi vavo nguva yekuzorora kana vachinge vafamba nzenge refu.
Asi kana vatyairi vanogona kuti vanenge vari patikiti vaGoriati zvinofamba sei apa?
Ivo vatyairiwo ngavakumbirewo nguva yekuzorora kana vachinge vafamba nzenge refu vange vachimira panotenderwa kuti vange vachizorora vakafamba mutunhu yakati wandei kana kuti vange vane vanhu vamwe vatyairi vanokwanisa kunge vachivachinja pavachita majana kuchengetedza upenyu vevafambi nguva dzese nekuti tiri kurasikirwa nevanhu vakawanda vanovariritirwe mhuri izvo zvinorwadza zvikuru nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvepamugwagwa.
Zvikonzero zvamunganyanya kunongedzera ndezvipi?
Nyaya yekusazorora kwavatyairi. Vamwewo zvakare vanotoro zvinodhakawo vari pabasawo vachiita nguva vari kumwa zvinwiwa izvo zvinozoita kuti vange vachirara vari pabasa. Uye zvimwe zvikonzerowo zvatiri kuona nyaya yekuwandudzwa kwemugwagwa ndeimwe nyaya inogona kunge iri kukonzeresa tsaona pamugwagwa.
Kurudzirowo yenyu yoti kudini?
Tinokumbirawo kuti dai hurumende yatorawo matanho yekuedza kugadzirisa zvinetso zviri kusanganwa nazvo nevatyairi pamugwagwa.
Mukuru wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunhare kuHarare naEvans Zvininga weStudio 7. Rimwe bato rezvematongerwo enyika rinonzi Free Zimbabwe Congress Party rakaparurwa mudunhu reMaryland muAmerica nemusi wechitatu svondo rino. Mutungamiri webato iri vaJoseph Makamba Busha vanoti vanofara zvikuru nematambirwo avakaitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica pagungano ravakaita vachiparura bato ravo. Vabusha vanoti vakatarisira kukunda mumakwikwi avari kupinda kechipiri mushure mekukundwa musarudzo dzegore ra2008. Vabusha vanoti pane basa guru rakavamirira kumusha uko vanogara. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Mushanganyauye weStudio 7 navabusha.
Chikuru chukitika munyika medu ndocho kuti zvose zvakapomiswa kuitirwa vanhu vedu tatora independence, hapana chiri kubudirira. Vana veZimbabwe vari kushupika, havana mabasa, havana zvikoro, hatina zvipatara zvine mushonga, hatina tariro yamangwana. Munhu woga woga chaari kutarira ndochokubuda munyika achienda kunyika dziri pedyo nesu dzakatikomboredza kuti vakwanise kurarama. Saka chatikuda kuita ndochokuti titore zvatinazvo zvatakapiwa naMwari, ivhu redu nemaminerals ari pasi pevhu redu, kuti tikwanise kugadzira maindustries anozotipa mabasa kuti vanhu vaone mari, vachioro mari muZimbabwe, uyezve vachikwanisa kuzochengetawo mari yokuti kana vakura yatinoti retirement wazowana retirement income. Takatora minda, tikatora ivhu, asi tiri kuona kuti vari kuuya vachitora zvicherwa. Inyika dzimwe dziri kuuya kunyanya China neBelarus. Saka tiri kuti isu tinofanirwa kudzosera masimba kuvanhu.
Takatarisa kuti pana vaEmerson Munangagwa vachange vakamirira ZANU-PF uyezve nava Nelson Chamisa vachange vakamirira Citizens Coalition for Change, vanova mapato atori nevanhu vakawanda vanovatsigira. Imi munofunga kuti mungakunda here uyezve mungati mune vatsigiri vangani?
Ayo, vatsigiri varipo. Tiri kuita mabasa rakanyanya zvikuru kubvira 2018 taisa zita redu tikakwikwidza. Hatina kukambena, hatina kuita vatinoti mararia, asi takakwanisawo kusvika patakasvika. Iye zvinezvi tagadzirira, ndiro gore redu rokuti tinofanirwa kuchinja nyika, ndiro gore redu rokuti tichakwanisa kunyatsosvika mativi eso oZimbabwe tichizivisa vanhu kuti aiwa, upenyu hahusi hwokutambudzika chete. Vamuri kutaura ava ndo vari muhurumende, ndo vatitsvitsa patiri ipapo, nokuti adai vane experience vachitishiti mabasa avari kubata ari kubatsira vanhu adai tisiri kutambudzika adai vanhu vasiri kuchema chema nokuti yezvinezvi vari kushevedza makampani anobva kune dzimwe nyika vari kushevedza dzimwe nyika kuti dziwake nyika yedu saka izvo zvinoratidza kuti vakonekwa hapana chavari kutirakidza kuti vanokwanisa kuchinja kuti paanike shanduko yakanaka kubvira 2017 pakabva uchakabva Mugabe.
Tombotarisawo panyaya yeGold Mafia documentary rakabva kubuditswa. Imi makamira papi richiti pane uhori uri kuitwa nevamwe vari muhurumende?
Uhori uhwo ndohumwe hunoitisa kuti chiti gore rino vana veZimbabwe vachavhura maziso kana vanga vasingaone kuti shuwa vana veZimbabwe makorokoza vari kumhanya mhanya vachiti vararame asi iro goridhe richibuda munyika rinombobuda semunyika kana ivo vatungamiriri varipo ndosaka tiri kutika zvinoratidza kuti vatadza kutungamirira nyika vatadza kugadzira kuona kuti upfumi hweZimbabwe hunogara huri muZimbabwe upfumi hweZimbabwe hunobenefita munhu wese weZimbabwe izvi zvinoratidza kuti nyika haina magovernance structures akanaka anokwanisa kuti munhu woga woga muZimbabwe ararame zvakanaka zvinoratidza kuti vanhu veZimbabwe iye zvinezvi ndopavachawana mukana kuti ndozvanga zvichioitika izvi kana tanga takakotsira tisingazivo kuti tiri kuti nyika haina mari nyika haina mabasa asi zvicherwa zvedu zviri kungobudiswa munyika takatarisa vanhu vari kubviswa mumamisha mavo minda iri kutorwa vachinzi tise makampani ari kuda kuchera ariyo ari makampani okunze kwenyika uye zvekana vazvichera zviri kubuda munyika nenzira isina kunaka zviri kubuda nenzira yeuori
avo vange vari mutungamiri webato rinopikisa Refree Zimbabwe Congress Party vaJoseph Makamba Busha vachitaura muWashington DC naMaplus Mhlanganya huye weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vari padyo nemamiriyoni mana muZimbabwe vane dambudziko rekushaya chikafu. Pakutanga kwemwedzi uno, World Food Program inoti vanhu vanoita padyo nemamiriyoni mana vaiva vakatarisana nedambudziko renzara. Nezuro hurumende yakati inogona kutumira Financial Intelligence Unit kuti itarisise mabhizimisi anoramba kutambira mari yemadhora emunyika kana vanorambidza vatengi kutenga zvavanoda nemari yemunyika. MuNewZimbabwe.com munoti hapana chizvarwa cheZimbabwe chati chakumbira hurumende kuti yavabetsere mukudzoka kumusha kubva kuSouth Africa panopera magwara avo eZimbabwe exemption permit. Yasvika nguva yekuimi vatereri mutaure zvamunoda pane zvamunonzwa pachirongwa chino.
Ndoda kutaurawo kune vanoti dai tiri kusiya ratidzira panyaya yavajob scaler kana kuratidzira panyaya yegwaro revavhoti kana kuratidzirawo pane dzimwe nyaya. Ndinoti muri kurarama muZimbabwe ipi? Hamuzvizivi here kuti ukaita zvekupaparikira paparikira mutemo weZANUPF unorara waamujeri nazvo? Saka zviri kutoitwa netripc izvo zvinono zvitori raiti nekutika zvekuzosungirwa vachamusata kuda kusvika kumaelections achitoni. Kuratidzira toziva mutemo uriko asi ukangomuka wamurodhi unosungwa. Saka zvinhu zvakatooma izvozvo.
Pupura itogarepi unoda kuti varege kutotsvaga kutsigirwa nedzimwe nyika imi muchivanyima ndirikiri revoters roll imi muchivanyima voters roll votadza kuenda tinotendera kuti munhu wese apiwe imi vonyima semusingazvitaurira muchinyarawo maguta kunyarwa mai iko zvino chakubvanya yose zvamuri kungoita vamwe vanhu vasingakure vanhu vasinganyare komodi kuti utaura chokwadi saka batorenyu singe ndiri mberi saka batorenyu richichiri tiza nekuti ine hunhu kuti munhu agone kutaura chokwadi sezongotaura chokwadi kuti asipapa pavotas row apa ngati vape votas row rione kune munhu wese
nyangu ndinoda kupindura baba vakataura iwo kuti vana kembo vana chiwenga nepart of army vanoda kutonga chirudzi ichozvo muri munhu akaita seimi chii chinokunakirai munyika yakadai chamungashuvire kuti hachokwadi vari kupedza nguva vana chamisa imi musazviite muri kunakirwa nei muno muzimbabwe vanhu vachitambudzika kudai vana vedu vachitambudzika vana vedu vari kupararira mukukorokosa
ini chondinakidza ndechekuti chinondishamisa mapurisa nemasoja anosora achisikota munhu anonatsaona kuti uri kuba mari yenyika iwo asina chunhu chakaita kuti mabhuruku avo aiwedzere mwezi chigamba kumasure kugara kumatombo mota haana anenge achingotambura zvinoreva kuti kudini zvizvi angapepuke mhani mapurisa nemasoja pepukai hazvishandisi
hadiye makadii apo shamarari best g7 ini ndine nyaya yakembo muhadhi anoti hanzi sabhuku chaenda navanhu vake kundovhota zvinoitike kuti andinicheva akaenda navanhu vake kundovhota ndo paachaenda kundonyora neni kana ndinonyora ndoga ende vanhu vangwara havambofi vakazvitenda izvozvo kuvanochei nokuti tafadzwa mugwadi tafadzwa mugwadi no achidopoza kudoshaina kuvhaira kuti hanzi Zimbabwe ZANPF inokunda zvinomutsindo saka vanovhunduke kazi ZANPF ichikunda zvinomutsindo tinopa kuti sabhuka mire nevanhu vake chii ZANPF ichikunda zvinomutsindo vandovhunduke vanoona kuti hai ZANPF yaora pasina chaida yanhuwa vanhu vaneta nezANPF saka vachizama zvose asi zvichakona hakuna chinobuda
taitofunga kuti mufana unonzi panganai panganai unozviti pesheni java iye achinzi panganai taitofunga kuti une mari dzacho tisingazivi kuti ndomagod mafia ari kurevwai vamwe vanhu so worye nyika dzetu ukaona mufana akapinda pachigaro kapo chanaso kutevera ufumi hwako hwose nhemba iyeyo unoti unayo kuamerica yaiti neitora mozokabira nyika nguva refu
Hey, makadini pastudio 7 apo muri sei ini nhau yangu vatanonoka wande odhi yangu ngaifambe ndanzwa zvangu pamanga muchindoverenga news dzazuro mangwanani chitatu muchiti pakakanganisika vasireura maposa vakakanganisa kutaura kuti vari kuda kubuda mugungano rechichi herero hakusi kuti vakakanganisa bato reANC nebato rezanupf rava nechembere neharawa saka hasisiri mapato anotarisirwa kuti arambe ari pazvi achitonga achiramba achinzi ave mupariamendi vachembera vanhu vavo vachembera handiti makawa umwe zuro ndizuro panapa purezidendi wedu vamunangagwa totongoti purezidendi wedu noti ndovaripo pachigaro chero yedu tichingoti mukomana ngaapindi iti 1 million vakatanga kuti munoti hobha zero
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeamerica
mudzimai mumwe muvatatu pasi rose anoshanda mune zvekurima kana mune zvimwe zvine chekuita nekurima ongororo yakaitwa nesangano reUnited Nations Food and Agriculture Organization kana kuti FAO inoratidza kuti pasi rose pane musiyano wezvikamu 24% pakati pezvinobudiswa nevashandi vechirume zvichienzaniswa nevashandi vechikadzi pamapurazi akaenzana. Zvinokonzera izvi ndezvekuti pane kudzvinyirirwa kwemadzimai kunoitwa nevarimi, izvo zvinovatadzisa kuti vabudise zvakaenzana nevarume. Madzimai vanoshanda mumapurazi vanobhadharwa mihoro zvikamu 20 kubva muzana, 20% pasi pemihoro inopiwa vanhurume. Ongororo iyi inoti madzimai havana minda yakaenzana nevanhurume. Havakwanisi kuwana zvinodiwa zvakaita sembeu dzemhando yepamusoro. Havana nzira dzekudiridza uye havawani mafetiraiza. Ukuu vakatarisana nemitemo nemaitiro erufarura. Panguva iyo pasi rose rakatarisana nekutsvaga nzira dzekuwedzera uwandu hwechikafu. Ongororo iyi inoti zvakakosha kuti mihoro inotambirwa nemadzimai iwedzerwe kuitira kuti gross domestic product yepasi rose ikwire kusvika trillion imwe chete yemadhora, uye kuderedza uwandu hwevanhu vasina chikafu nemamiriyoni 40 nemachanu. Madzimai vanonzi havana zvikwanisiro zvakawanda izvo zvinoita kuti vasakwanisa kukohwa gohwo guru. Izvi zvakataurwa mugwaro ra2021 rakaparurwa nesangano reFood and Agricultural Organization kana kuti FAO. Vachitaura pakuparurwa kwegwaro reFAO rinonzi Status of Women in Agri-Food Systems, mukuru wesangano reUnited States Aid for International Development, USAID, Amai Samantha Power, vakati kunyangwe hazvo pachiratidza kuti pane budiriro kubva ipapo hazvina kukwana. Vakati kana pasi rose richida kuona budiriro yechokwadi, rinofanira kupeta izvi kaviri mukuedza kwaro kugadzirisa zviminga mpinyi nemitemo inotadzisa madzimai kuva neminda kana mukuita basa nemabhanga pachavo. Amai Power vakabva vaparura chirongwa chitsva cheUSAID chinonzi Generating Resilience and Opportunities for Women kana kuti GROW. Kubudikidza nechirongwa ichi, vakati sangano ravo reUSAID richashanda neparamende yemuAmerica kuti ipe mari yakapetwa kaviri kumadzimai kukurudzira urongwa hwekurima nechikafu kuti isvike pamamiriyoni 335 emadhora. Vakati vachabatsira madzimai kuti vagadzirise matambudziko eupfumi ayo anogona kuita kuti mbeu nefetiraiza zvisatengeke. Vakati zvakare vachashanda zvakasimba kuti madzimai vawane zvikwanisiro zvekushandisa mukurima. Amai Power vakati chirongwa chavo cheGrow chichapa zvikwanisiro zvekugadzirisa zvipingaidzo zvinosanganisira mitemo inotadzisa madzimai kupinda zvizere kana kubatsirikana zvakaenzana mumabasa ekurimwa kwechikafu. Vakati kune mazana emamiriyoni evakadzi vakagadzirira vanoda uye vanokwanisa kubatsira kupedza nzara kana hurumende dzepasi rose dzikakwanisa kubvisa zviminga mpinyi zvavakatarisana nazvo. Mashoko ayo anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maverengerwa neni Marvelous Msanganya huye ndiri muWashington.
Sezvo nguva yadi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mambo Muswati vechitatu vekuEswatini vanotarisirwa nhasi kuvhura zviri pamutemo musika weZimbabwe International Trade Fair, sangano rinomirira vatyairi reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinoti deno hurumende nenyika dzemusadhak dzapindira mukubatwa kuri kuitwa vatyairi vemagonyeti munyika yeDemocratic Republic of Congo. rimwe bato rezvematongero enyika rinonzi Free Zimbabwe Congress Party rakaparurwa mudunhu reMaryland muno muAmerica nemusi wechitatu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanuno Kawande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEastern Bele.